mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri, 1,122. Vari kunze kwenyika vanotumira kuZimbabwe mabhiriyoni 1.6 emadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri, 1,122, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe, 19 nezuro. Vanhu mazana matatu, 300, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe, 429. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi manomwe nevana, 174 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoverwawo neManicaland ine vanhu zana nemakumi mana nevanomwe, 147 vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu, 95 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vari zviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matatu nevana, 32,304. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevanomwe, 23,687. Vamwe vagari vekuChimanimani vanodarika gumi nevaviri vanonzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaitika mushure mekunge hurumende yati vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vange vambutama misha vachishwira kuyeredzwa nemafashanu emvura vadzokere kumisha yavo yekumatende avari kugara kubva muna 2019 apo vakaparadzirwa misha nedutu mupengo recyclone Idai. Vanhu ava vakambotamiswa mushure mekunge dunhu iri rapindazve munzira yemafashanu emvura nedutu mupengo emhepo maviri, Tropical Storm Charlene yakaruba muna zvita uye Tropical Storm Eloise mwedzi uno. Hatina kukwanisa kubata sachigaro mubazi rezvekudzivirirwa njodzi kuManicaland kana kuti Civil Protection Committee Chairperson vaEdgars Seenza. Asi tabata mumwe mugari wekuChimanimani kungangu vaPardon Maguta.
Vanhu vakatamiswa misha nekuda kwemafashamu vaigara matende vakaiswa kuSt Patrick's nepamutambara mission. Tiri kuzwa mareports ekuti pakutestwa kwakazoitwawo nyaya dzeCovid wawa ikoko kuna anhu anokwana kuita 11 vakabatwa positive. Zvava zvavhiringa vanhu vakati wandei kuti vana vaCovid vakabva vainayo uno here kana kuti vakabatwa nayo vari munzira kuenda kwaaichengetwa kumaevacuation centers kana kuti vakaibatira mumaevacuation centers umomo here.
Asi vanhu pavanotamiswa misha vachienda kunzvimbo dzekupotera idzi havapiwe here zvikwanisiro kana kuti maPPE aya?
Zandaka wana pa Cyclone Chalene ma evacuation center zatati nao muno mode 15. Papa sina zvikwanisiro zvema PPE. Kunze kwe one center ndaka wana pakazombopo vanhu ma mask because papa ripa duze nepa clinic yanga iripo zvai. Vati muzhinji mamusina zvikwanisiro. Ndisingazi yangu pakuenda kuvakabuda vachiita this time kuti zvikwanisiro zvanga zviriko here asi tungonzwa kuti kwavakaenda koko zvinenge zvazvirina.
Ko mukufamba nemaduta vanhu hamuna njodzi here?
Njodzi inokwanisa kubuda mukufamba tinoti vaita kurwa nemabhazi mazupu kuatiyazi kuti akabva akanaka here kana kuti anga asina kunaka uye kuti masenders maigara macho makamira sei.
Ko chii chiri kupa kuti vanhu vakaputsirwa dzimba nemafasha memvura muna 2019 varambe vachigara mumatende isi tiri kumbodzwawo kuti pane vamwe vari kubatsira zviri kufamba sei semanzwi ramuri kuita?
Nyaya yekugara kwavanhu matende nguva yakareba inyaya iri kutotinetsawo kuti zviri kufamba sei. Zveshuwa hurumende yakavimbisa kuti ichatora nyaya iyo sepriority kana kuti sechinhu chakakosha chaikwanisa kuti tizotanga kuita. Pakava nekufamba kumasoko aibudawo kubudikidza mumapepanhau ehurumende nemuhurumende macho nemuzvivhitivhiti nemumaredhiyo kuti tiri kuwana rubatsiro rwakawanda angava masimendi kuri une mari dzakavawanda dziri kupinda dzokuti vanhu vakasara vasina pekugara noda kwedutu mupengo idai vawane pokugara. Asi up to now havanhu vangori mumatende ndi patiri kusvika musi wa 15 March vanhu vanenge vanotwa ne 2 years dzakakwana vangori mumatende ndi ya zvinorwadza.
Mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadyo nemaguta vange vari parunhare kuchimanimani kwikare na Blessing Zulu weStudio 7. Guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti mari yakapinda munyika kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yakadarika bhiriyoni imwe chete nemazana matanhatu ezviuru zvemadhora zvemari yekuAmerica mugore rapfuura iri ra2020. Banga iri rinoti mari yakabva kuzvizvarwa zveZimbabwe chete yakadarika zvishoma pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica kuchitiwo mazana matanhatu ane makumi mana nemanomwe emamiriyoni ane zviuru mazana masere zvemadhora kana kuti US$647.8 million ichitumirwavo kumizinda yedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira izvo zvakasvetsa uwandu hwemari yose US$1.647 billion. Mari iyi yakakwira nezvikamu zvinodarika zvishoma makumi mana nezviviri kubva muzana kana zvichienzaniswa nemari yakapinda munyika muna 2019. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavaza vanoti kuwanda kwemari iri kubva kunze uku kunofanirwa kuita kuti hurumende ikoshese zvakanyanya bandiko rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze mukuvaka upfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mari kana yakati mareditensi zvakaiswa kumusha nevana vari kunze kwenyika yakatowanda kupfuura yataurwa iyi nekuti kune dzimwe mari dzinotumirwa dzisingaende through mafinancial institutions kuti dzirekodwe. For example, munhu anokuudzai kuti ndine mari yangu iri kuZimbabwe ndipowo mari kuno kuengland, saka zvinoreva kuti munhu anenge amuisa mari kubhengi rekuengland, saka mari iyi haichaverengwa semari yasvika kuZimbabwe nekuti yaisa kuno iyo tora yake iri kuZimbabwe yatengesa chibage yaita sei yatengesa motokari dzake. Itsika iyi haina kunaka, itsika inouraya ikonomi yehurumende zvokuti ingadara vanhu vese vachimira mari nemachannels aripo ana Western Union, mukuru.com, MoneyGram, taisi diaspora by now itiro over 5 billion yayakatsvukira in 1 year. Saka yakazavetsudiwei upload diaspora. Kuti diaspora is another sector which must be taken very seriously the hurumende because true contributor is diaspora to the economy in a very unimaginable way.
Ndanzwa muchisoropodza vasingatumire mari kuburikidza ne mikana yakaita sana mukuru nemwe vanongoti ndine mari kumusha ndipe mari kuno asika kwokupedzisera Dr. Mavaza mari iyo inozongoshandiswa muZimbabwe chii chakaipa ipapo
chakaipa sechekuti mari iri muZimbabwe yawandikwa muZimbabwe ndobva yashanda muZimbabwe mari yatengeswa muZimbabwe asi muripo wacho watengeswa hauna kupinda muZimbabwe wasara uri kunze kwenyika kwabhadharo saka Zimbabwe yalosa into foreign currency coming in nekuti mari diaspora
Asi nyaya hombe iri kuchemwa nevana veZimbabwe vari kunze Dr. Mavaza inyaya yekuti kana hurumende ichikwanisa kunge ichivacherechedza kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira sei isiri kuzovacherechedzawo kuti vakwanise kuvhota vari kunyika dzavari
Tukona kona zviri nyaya kuvhota hurumende yakati iri kuongorora nyaya iyi vari kutsigwe vanhu vavhota vari kudzigwe nyika haiko decision yehurumende yoga matatu anopikisa hurumende anofanirwa kuitawo kama kuita roadmap voravavo vachitokonya hurumende kuti nyaya iyi igoitwawo mareforms iwayo agoitwa kana mapata akanyarara akangomirira kuti hurumende ivagadzirire nyika ivagadzirire mavhoti ivagadzirire pekutonga panongoramba vari kuzi bata rinopikisa harikopikisa chete bati rinounzawo mumwe muono ngationyera ngepamwe chete vovhota for these laws voraisawo mamotion muparliament and then debate them and vote for them
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri kubritain Dr. Simba Mavaza vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 mutori wenhau hopewo chingono akasvika kumba kwake nezuro chitatu manheru mushure mokupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso gweta rachingono vapaida moyo saurombe vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo chingono achiratidza kuve neutano hwakanaka pane zvinoitika kumunhu kana achinge ambovharirwa mujeri naizvozvo vachaona kuti vechingono achaongororwa nevanachiremba Chingono akasungwa katatu mumwedzi mitanhatu yapfuura uye anoti haasi kusungirwa kuti pane mhosva yakapara asi kuti anotaura zvinhu zvisingadiwi nehurumende kuti zvitaurwe kana kuti zvizivikanwe nevanhu tabata vasaurombe kuti tinzwe pamire nyaya iyi
vachingono vavakumba vakabudiswa nezuro manheru kuno kuZimbabwe kuti vaende kumba mushure mekunge vapiwa beo yavo vakabuda kuchikurubhi kuma 7 usiku kuno kuZimbabwe
vakadini havo vakasimba here
vachingono vakasimba sekuziva kwamunogona kunga muchingoitawo kuti kugara muchitongo kunewo zvakunokuita pautano nokuti kudya kwemo hakusi kudya kwakajairika uye maconditions asi ivo kusimba vakasimba vachingono
vanoti nenyaya dziri kuramba dzichiitika kwavari idzi
vachingono vanoona kuitika kwenyaya dziri kuitika kwavari sekushushwa kana kuti sekushungurudzwa kwavari kuita nehurumende nokuda kwekuti ivo munhu ari kuexposa corruption saka ivo vanoona kuti kusungwa kwavari kuita uku hakusi kusungwa kwekuti vane mhaka dzavari kupara kwete asi kusungwa kwekuti vari kuita basa rekuexposa corruption muno muZimbabwe
chamatarisana nacho ndechipi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko
kubuda kwavaita uko kwabhadhara mari chipaso kwavaita vachine macharges avari kufesa vachingono akadhike chitatu vachisungwa mukati me6 months dzapfuura saka vachine dzimwe mhaka dziri pamberi pedare mhaka idzi imwe yacho iri yekuti vari kunzi ivo incited vanhu kuti varatidziri against hurumende saka iyi yava mhaka yechipiri yavari kutarisana nayo asi mukati memhaka yechipiri iyi yavari kupomerwa yekutwita inhau yekuti tiri kuda kuenda nayo kumatare pamusoro nekuti mukuona neongororo yataiita mutemo wakashandiswa kusunga vachingono mutemo usingacha existi mukati menyika yedu yeZimbabwe. Mutemo wakabviswa mumabhuku emitemo yemuZimbabwe muno neconstitutional court mugore ra 2014. Saka takasvika pamberi pedare remajistrate court rekaramba maarguments ataita kuti mutemo uyu hausisipo. Saka inyaya yekuti tava kuda kuiendesa kumatare pamusoro hatinotarisira kuti achabvumirana nemuono wedu wekuti mutemo uyu wakabviswa. Vakabvumirana nekuona kwedu ikoko vachingoona vanongo vasisina mhosva iri pamberi pematare.
Mataura kuti vasungwa rutatu mukati memwedzi mitanhatu. Tichitarisa kuramba vachisungwa kwavari kuitwa, munoona kuti muchabudirira here munyaya iyi kana maenda kudare rapamusoro?
Padare rapamusoro tinokarira kuti tinobudirira, nekuti tikatarisa zviri kuitika mukati menyaya dzevazhinji kumatare epasi, kuri kubva mitongo iyo yakada kuti fananei uko takutoziva kuti munhu anosvika ikoko, chikumbiro zvese zvaanoita pamberi pedare kana maapplications ese anorambirwa, even ekupuwa bheu. Tiri kunopirwa zvinhu izvi kumatare epamusoro, ndokwati kuri kunotongwa nyaya zvatinoti dzimwe nguva zviri zvine independence mukati, uye nemajudges epamatare epamusoro vari kutonga vasina kutya kwatiri kuona kunge kuri kuitika kumatare epasi.
Avo vange vari gweta remutori wenhau Hopewell Chingono vapaida mwoyo saurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zuro chitatu bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika reHomeland Security rakazivisa vanhu muAmerica kuti vachenjerere kuti vanhu vakagumbuka nekusarudzwa kwava Joe Biden semutungamiri wenyika vangangotangidza mhirizhonga sezvakaitika paparamende yeAmerica yeCapitol Hill masvondo matatu apfuura pakafa vanhu vashanu. Bazi reHomeland Security rinoti zvakaitika musi uyu zvinogona kusimbaradza vanhu ava kuti varambe vachikonzera mhirizhonga dzakadai munzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti vanhu ava vakaita masimba pautongi hwevaiva mutungamiri weAmerica vaDonald Trump, sezvo vaTrump vakange vasingavatsiuri. Dr. Machekano vanoti hurumende yava Joe Biden ichaona kuti vanhu ava vachamiswa pamberi pematare edzimosva kana vakapunza mutemo.
Ichokwadi kuti izvo kwaburitswa yambiro yekuti vanhu vange vakakwarira nokutarisa kuti kune mamwe mapato evanhu vari kugurumuna vanova vakangoda kukonzera mhirizhonga munzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAmerica. Awa magrupu awa atingangoti matera groups or extremists ndimuno muAmerica zvizvarwa nevagari muno muAmerica, asi avo vanenge vachida kuti varwisana nehurumende maererano nekunyunyuta kwavo kwavanenge vachiita.
Chii chavari kuda vanhu ava?
Ava vanhu ava tingati vazhinji vacho vanhu vaya vekuti vanga vachitarisira kuti dai vaTrump varamba vari pachigaro. Saka mukudyiwa kwavakaitwa uku tinoona kuti vakava nekunyunyuta zvikuru, nokuti vaTrump vanenge vangavatingati vanga vachirepresenta mainteresti avo. Kupinda kwaita vaTrump mukutonga nyika, ndo pataona magrupu awa achitanga kunyanya kubudirira nokuvanobuda pachena mumabasa avo avanenge vachiita. Magrupu awo anenge aya atingati ane rusaro rwaganda pakuti vanenge vachinyinyita vachiopoza vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanouya muno muAmerica.
So kuona kwenyu munoona kuti zvichaita nyore here kuti hurumende imise zviri kuitwa nevanhu ava?
Maonero angu ndeekuti sezvo zvatinyatsobuda pachena pari zvino kuti izvo ava vanhu ava vane chinangwa chakaita saichocho, ndinoona sekuti hurumende ichasimbisa vanobata mutemo, vanochengetedza mutemo, kuti vange vachikwanisa kudila nevanhu ava. nokuti kukura kwavaita kuti kuenderera mberi kwavaita ndekuti panga pasina munhu anoti vanhu ava ngavachengetedzwe vanyatsobekwa shuwa kuti havarambi vachiita mabasa avo sokuti vatrump vanga vachimasapota avo vanhu ava saka vanga vasingakwanisi kuti vavatsiure asi ndinoona kuti vabiden hurumende nyowani ichange ichizama kuti iye inovo icha kuti vanhu ava mabasa avo asaenderera mberi.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kroniko rinoti mapurisa muBulawayo nezuro vakasunga vanhu gumi nevaviri kusanganisira vana vasere vari pakati pemakore gumi nemana nemakore gumi nemanomwe vakange vakaungana pamafaro mumusha wePumula South vachipomerwa mhosva yokutyora mutemo yehurumende yokurwisa kupararira kweCovid-19. Herald rinoti hurumende yazivisa kuti bazi rayo reLands Agriculture Water and Rural Settlement rari kuzivikanwa nezita idzva rekuti Lands Agriculture Fisheries Water and Rural Resettlement sezvo hurumende yakaumba rikawedzera bazi rinoona nezveindastiri yehove. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini ko kumatimana enyika haiwa tinoimba munofara tinoimba munochengetwa nenyasha nenguva yekorona iyi vedu wee ngatinamate Mwari vatikundise. Ndinoda kutaurawo pamusoro pavamangwana avo vakataura zvinorwadza zvisingabviri zvakabata vanhu vese zvakatibata mufunge zvenyu zvinotaura vamangwana asi mashoko anotaurwa nemunhu mukuru iwayo ane chigaro chepamusoro. Tinokumbirawo kuti dai zvaibvira zvazvo vamangwana vavamisa basa kana vasingadi kuvamisa basa vamangwana ngavasungwe pamusoro pezvinhu zviri izvozvo ngavasungwe kana kuvadzinga mubato nekuti murume mukuru haafani kutaura mashoko akadari iwayo. Chii chinoshamisira kuti kwai maminista anofa muZimbabwe chete here mafa maminista? Inga nyika zhinji vari kuviga maminista dzimwe nyika vachitoviga nemapurezidhendi. Maminista ari kuvigwa nyika zhinji kwozoti vemuZimbabwe vanonzi vafa kunzi yatowo mhosva yemadhokta. So maminista anokoshei kana akanzi afa ivo vanhu vanofawo vasina zvigaro havakoshesi nemhaka yei? Mozoti kwai maminista afirei? Nyika zhinji dziri kungovigawa nemaminista. Vamangwana mutaure semunhu mukuru, tinoda kuti vadzimbe kana vadzimbe basa kana kana kusungwa vamangwana. Pamusoro pezvinhu zviri izvozvo tinokumbira kuti hurumende ngaitogadzirisa chaizvo kuti vamangwana vadzingwe kana kuti vasungwe. Murume mukuru anotaura mashoko akashata kudaro. Ndatenda hangu.
Makadiko vana mukoma Jonga, ini ndine 12 blamozi ndiri pabhindu rapo. Madzadiwa muZimbabwe kuno tashungurudzwa nevarume vezano ava vakundikana. Takatarisa nyaya yachimono nasikala ingave nyaya inge sevanhu mujeri taisa zviri kuita mangwana namugwadi washungurudza vanhu asi havaiswe mukati. Munhu kutaura chokwadi ingave mhosva here kuti akavhaiswa mukwati? Tinokumbirawo masangano anoona nezvinoitika muZimbabwe dai apindirawo vana veZimbabwe tanhonga svose nemuromo.
Ndiri ndinirikutaura ndiri paMozambique panapa. Hama dzangu, zvinhu ngazvigadzirisike muZimbabwe. Makuru avo ndiwo akukonzeresa zvese zviitike izvi. Mari kudya mari kuitika ndo zviri kuitika muZimbabwe. Nyanyanya pati ZANU PF yakaora pati iyoyi. Hazvina kunaka zvaro kuita, hazvina kunaka. Isu tava totiza Zimbabwe iye mari, mari haisi kubatika muZimbabwe. Mari munhu akabata yose vanotora ndiyo. Havadi kuti umwe abate yose asi vanoda kumupa mabhondi. tribuno Mozambique, Tavrota Dodzo, and the coronavirus.
Kwaziwai, penepeni wa studio peke na nguma tanono kawante, nanofara ere, asi tufara jaisho, tirikuna nkuku, ncho peke. Kila uta pa msuropa uyo mangwano, nukukawa manesi ni matukuto, kutahasu kita shakanaka kwa mwawe wezani, kuti mwara amitre shakanaka ni mashoka kwewa. Asi sutor munu mkuru shasha, sione sewa nao pa mchunguru waka fumuka, tawako nukuta ura shakanasa kuna shakanaka ni mwana. Aja ziso kita wana, batuwa suwano wakuru, wane respect, wane kire mira kwa wana. Nita shumuzi kudukuru peta musu, wadoku wakure mengitu mwana. Iwo sewa sinda shiki shusha, tependa hama.
Mangwana na kanaka, mangwana na kanaka wa shumarara yesu studio 7, lukwa isa mangwana na anu nishiki makadini basara kanaka na mutibatia. Natitua nechikumpiro kuna wa mnangaro wakana wa shinzu waku tidae saiguna wa ita wakuti mutawuri wawa niki mangwana wa wambu toro wa wambu fari wa umu toro ungo nukuda kwa masuka wakataura mkuti wa shinzu waka sungiru wa mosa za kadae wa rukuto njima mabeyu pamsoro pe mosa za anunzi waka para zuhu saka iwo mosa ya waka para iwo uru kwa zuhu ngawara tize kutonga ukwaka kwe jekere kwecho kwa adi, wachubata kinyangu waruma osi mawa mshule mungi wata ura sisaka fanila sisi shakataoru wana wami kumangwana nungu tidae la iti gunira wepo apunduno naso kutuwae guna kuratiza unika kuti mtungu huwa uhu mingi uwe direction saka nungu tidae shwae guna ipapo wachubatira wepapo nishitu mwuswela uwe shakanaka nubasara kanaka ramunu chibatira zitand note kwa comrade 2023 new government.
Magadi wa shamarari ya studio 7 inindine tuwa chitowa ndiripa mkopani pa South Africa jinungo da ungo tauroo pa msorope wakuru we zanu kuti kana wachichikishi zira wanu wachiti musata ura manyepo ukuti ningi aru harisa wanu da kuye zagurewe kana muna asiru kuruwara andite anungo muda jisita urira ege ere kutisei wanu mchiti ndirubu ruwara ina ajisi kuruwara waduomu uo napaswe viti viti
izo zange ziri pungwa zivangwe vatereri zisinei ne studio 7 isu hatina kwa takarere kera tumirai mazwenyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 mchiti udazwa mnofunga panezi rikuitika.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Kambo kabo the way kunga kona ze zunguwe liya pera chombo tarisa zange ziri mnauza nasi vanu wafane chwele che COVID-19 muZimbabwe vare churu chumwe chete chine zana ne makumi maviri ne waviri 1122 Vari kunze kwenyika vanotumira kuZimbabwe mabirioni 1.6 emadora ekuAmerica. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.